This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 18, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nhasi tinotanga nekutsvaga chokwadi chiri kuitika muBulawayo, zvichitevera mashoko emhirizhonga inonzi yakaitika pakati penhengo dzeMDCT.
Sarudzo dzeby-election kuwedza North dzinoitwa murunyararo, asi vanhu vachivhoteswa vari muzvikwata zvikwata.
Vakawanda votambira nemufaro kuwandudzwa kwemasimba eparamende.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vechidiki veMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vanonzi vakarwisana muBulawayo mukupera kwesvondo. Panguva iyo vaTsvangirai vaishanyira dunhu iri vachikurudzira vanhu kuti vasapinde musarudzo dzeby-election. Vatsvangirai vanoti vatsigiri vavo vanofanirwa kuremekedza chisungo chakabuda paCongress chekuti bato iri risapinde musarudzo kudzamara zvariri kuda kuti zvigadziriswe zvaitwa. Asi zvinonzi kune vamwe vakatsamwa nedanhu iri ava vanonzi vaida kuti MDCT ikwikwidze musarudzo dzemaby-elections avo vakakonzeresa mhirizhonga muBulawayo. Mukurwisana kunonzi kwakaitika mukupera kwesvondo, vamwe vechidiki vanonzi vakakuvara zvakaipisisa vakatonorapwa. Imba yamuzvare Tavita Kumalo inonzi yakatemwa-temwa nematombo. Mapurisa emuBulawayo aramba kutaura nezvemhirizhonga inonzi yakaitika iyi, akati titaure nemutauriri wemapurisa amai Charity Charamba, avo takundikana kubata. Asi mutauriri waTsvangirai vaDr Tamborinyoka vanoti hapana mhirizhonga yakavhiringa misangano yavaTsvangirai sezviri kutaurwa mumamwe mapepanhau. Chris Gande weStudio 7 ataura navatamborenyoka kuti tinzwe zvakaitika.
Chandinoziva ini ndechekuti vaTsvangirai vakaenda kuBulawayo vachida kunotsanangurira vagari vekuBulawayo vari mumaconstituency muri kufanira kuitwa maby-election chidanho chakatorwa nemusangano chekuti hatichapinda mumahumbwe esarudzo, takupinda mumasarudzo. Sarudzo chaidzo dzenge dzakaitwa mushure mekunge hurumende yaisa mareforms in place. Changotishamisa ndechekuti vatangoverenga nyaya mumapepa dzimwe dzichitanzi kuna vanhu vakupe nevanhu vaTsvangirai vapresidendi veMDC naDebit vavo havasikwirirana kwakarwiwa and so forth. Chandinoziva ndechekuti vaTsvangirai vakava nemisangano yakanaka nevagari vekupumula, nevagari vekumupopoma, nevagari vekucholocha vachivatsanangurira chidanho chakatorwa nemisangano paCongress chekuti hatichapinda mumahumbwe, takupinda chete musarudzo dzakakwana dzakaitwa mareform sekuirira mawakaitwa nemapato ese achitungamirwa nesadak sakaenda kusanhu pa2018.
Asi mashoko atatambira vatamborinyoka anoti iwo imba yamuzware Tavita Kumalo ndeimwe yedzimba dzakapwanyiwa vanofungidzirwa kuti ndave MDC.
Ndinofungidzira kuti izwi rakanyanya kukosha pamazwa avatara ndekuti vanofungidzira. Ndanzwawo nyaya yekuti kumba kwavatabvita kumalo kwakapwanywa, asi handisi kuziva zvangu kuti vakapwanya. Ndinofungidzira kuti iwo mutevedzeri womunyori, mutevedzeri womutauriri womusangano vanofanira kunge vaenda kumapurisa. Asi hazvingati vanhu vakapaza pamba pemunhu ndeve MDC sekutaura kwavaitawo vati zvinofungidzirwa. Chandinoziva ini ndechekuti zano inowanzoda kuendesa mberi zvainofunga kuti kupokana kana kuti kusawirirana kwavanhu vemendi. Asi chandinoziva ndechekuti vaTsvangirai vakafamba vakatenderera maconstituency matatu zvakanaka vachitsanangura chidanho chakatorwa neMDC chekuti hatisi kupinda mumaby-election ari kuitwa musi waJune 10, nekuti mahumbwe kana tisati taita mareforms akanzi aitwe pakuwirirana kwakaitwa nemapato, pakutaura kwakaitwa nesadak uye pane zvimupumbiro remutemo renyika ratakaadhopta muna May 2018.
Vanga vari mutauriro wavatsvangirai vali kutamborinyoka vachitaura vari parunhare naChris Gande weStudio 7.
Asi sachigaro wechikwata chinonzi MDCT Veterans Activist Association vaSwithan Chirodza vaudza Chris Gande weStudio 7 kuti ichokwadi kuti vechidiki veMDCT vakarwisana muBulawayo.
Hongu pakaitika mhirizhonga kuWhite City. Nyangoti chekutanga pakauya motokari nyangoti traki inge yakazara mayouth mwenge akadhakwa nguva atakura zombo nenge vanabatsa imi yesimbi tikaonawo kutibanga. Saka ndio vakasvika vachifungutsira vanhu paWhite City Stadium vachiti havadi kuona vasiri vabhanda vaimbo ndiyo dzavaimba mhirizhonga vachitiwo havachiona Veterans Activist Association paWhite City. Zvinova zvinhu zvakaita kuti vanhu vakawanda vengauya kuti vazofangirai vachitaura vabude White City Stadium vachienda kudzimba dzavo. Iwo President Tsvangirai vakazogumawo vataurawo kupumula kuti Bulawayo yaita dambudziko, pane vatungamiri vanoda kuti patsanura vanhu. Ndiwo mazuva aPresident Tsvangirai vakabva vaziona vachiri kupumula nenguva tonzwa ripoti kuti pakamira kushata. Saka vari kuti hakuna kuitira mhirizhonga hongu vanhu vari kuda kunatsiridza zita repati, asi ndingeda kuti titaure chokwadi kuti vanhu vari kuparadza musangano wedu vazikanwe, uyezve toziva kuti patinoenda pasarudzo inotevera toziva kuti vanhu vavo tinovabvisa. Vanhu ivavavo ndivana feso mundove vatisingadi mupati yedu.
Asi chokwadi here kuti Muzware Thokozani Kupe havasi kuwirirana nemutungamiri vaMorgan Tsvangirai?
Kuwirirana nekusawirirana kwavatsvangirai amai Thokozani Kupe inini handina simba rekuti ndinozvitaura nezvazvo. Asi chandinoziva ndicho kuti vengova nepfungwa dzakasiyana palast national council meeting, pekuti pane vanhu vakawanda vaiti hatifaniri kuti tipinde musarudzo. Ivo mai Kupe vaida kuti tidini tinge tichipinda musarudzo. Saka sarudzo yaitwa vakaonekwa kuti vengova nevanhu vashoma. Saka tinongofungidzirawo kuti vanhu vaisapota mai Kupe zvichiri kuvarwadza kuti sei vasina kuzopinda musarudzo.
Avo vanga vari sachigaro wechikwata chinozviti MDCT Veterans Activist Association vaSwithan Chirodza vachitaura naChris Gande weStudio 7 vari muBulawayo.
Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI rinotipa chine rwendo rurefu panyaya yekugadzirisa mitemo yesarudzo. ZESNI inotaura mashoko aya mushure mekuongorora sarudzo yakaitwa kuwedza North nechishanu. Vadefti Musabaya navezano PF ndo vakakunda musarudzo mushure mekuwana mavhoti zviuru zvipfumbamwe nemakumi maviri. Vachikukwa mudzingwa veNCA vakaita mavhoti zana nemakumi manomwe nemasere. Vatichaona makara veTransform Zimbabwe vakawanawo mavhoti zana nemakumi mana. Vaprecious Mani Manzi weFreedom Front vakawana mavhoti makumi masere nemasere. Mutauriri weZanu PF vaSimon Kaya Moyo vanoti vari kufara kuti vakakunda zvine mutsindo. Chigaro chekuwedza North chakasara chisina mumiriri mushure mekushaya kwavaSimon Musanu veZanu PF. ZESNI inoti kunyange hazvo sarudzo dzakaitwa murunyararo musi wekuvhota, pane mashoko ekuti vanhu vaiunganidzwa kuti vanovhota muzvikwata uye vachiudzwa pekuvhotera.
Mugwaro rayo ZESNI inoti vanhu vaishandisawo tumapepa twekuvhotesa zvakakonzera mutauro musarudzo dzakaitwa muna 2013. Vanhu vane chitsama vainziwo vaizviti havakwanise kuvhota vachiuya nevanhu vaivabatsira. Mapato anopikisa makuru akaita seMDCT ari kuramba kupinda musarudzo achiti mitemo yesarudzo inofanira kuvandudzwa zvizere. Asi zviri kubuda zvinoratidza kuti hapana zvizhinji zvati zvachinja. Hatina kukwanisa kubata sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. ZEC yakatiwo mamwe mapato madiki akapinda musarudzo idzi ndinodzokora zvakare ZESNI yakatiwo mamwe mapato madiki akapinda musarudzo idzi akatadza kuendesa vaongorori vesarudzo panzvimbo dzose dzaivhoterwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri webato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA iro rakakwikwidza musarudzo idzi vaMadhok Chivasa, tikatanga nekuvabvunza kuti ichokwadi here kuti vanhu vaitinwa kuti vanovhota.
Yatingati izi takazviona zvitika panga pachizotwa kuweza nemchechishanu chesundo rapera uye izi zvinoratidza kuti ZANU-PF haisi bato rezvematongo enyika rinorespekta kodzero dzevanhu kuti vanhu vanofanira kunge vakasununguka kuti vachindosarudza vanhu vavanoda kuti vavatungamire nekuti hationi sekuti pangava pane ungwaru hwokuti vanhu vanombonziunganai pakati chindai munovhota munhu wese wese akanga achiziva kuti musi uyu wakanga ari musi wokuvhota saka munhu aida kuvhota vanhu vangobva kumba kwake oenda kundovhota asi izvi zvinoratidza kuti ZANU-PF inoshandisa nyaya yekuda kutyidzira vanhu kuti varambe vachitonga nyika inoyo asi vanoziva kuti hapana munhuwo zvake achine rimbo yokuti ivo sepati sezanu-PF vangatungamira nyika inoyo ikazoita kuti tese tigutsikanewo urombo hwedu huri munyika hupere
imwewo nyaya iri kutaurwa ndeyekuti bato renyu nemamwe anga achikwikwidza musarudzo idzodzi haana kukwanisa kunge aine vanhu vanga vachiongorora sarudzo panzvimbo yoga yoga yanga ichivhotwa chii chakakonzera izvi
ya chakakonzeresa izvi ndezvekuti isu sebato renca bato idzva reopposition hatina kungwa tinowana mari kusiya kwemari dzinobatakwa nemamembers edu madhoradhora vanenge vachibatanidzwa ndidzo mari dzatingori nadzo semusangano hapana munhu anotipa mari hatitumwi noumwe munhu kuti itai zvangatizvi imari dzedu dzatotoshandisawo tatodita tobvisa semamembers saka chinozoitika pandeekuti tikatarisa semamembers taizoona kuti pane masangano mamwe akazvimirira sana zesine avo vanenge vachiisa maobservers saka tee tingowanititarire kuti haivavo vanogona kutotitarisirawo
vamwewo vanopikisana nenca vari kuti mavhota amuri kuwana anenge ari kuita mashoma zvakanyanyisa tiri kuona muri kutadzawo svika kana mazana maviri chaiwo
isusu sesangano richangotanga mavhoti aya akawanda chose munhu anenge asinganzwisisi zvatiuchandovanovasi kuti mavhoti aya mashomana
mutauriri webato renca iro rakakwikidza musarudzo dzekuwedza north vamadhoc chivasa vari parunare muharare
urongwa hwekuwandudza mitemo yenyika kuti ifambirane nebumbiro idzva remitemo hunonzi huri kuratidza kufamba negwara zvichitevera kugazetwa kwebhiri regeneral laws amendment bill svondo rapera bhiri iri rinonzi riri kuda kuti mitemo ingangosvika zana nemakumi mashanu kusanganisira mutemo unonzi uchatapudza masimba edare reparamende mukuranga kwaro nhengo dzinenge dzatsautsira ivandudzwe bhiri iri rinonzi riri kuda kuti paramende itorerwe masimba ekuendesa kujeri munhu anenge atsautsira asi kuti abhadhariswe faindi kana kuti pane dzimwe mhosva paramende itsvage rubatsiro rwehofisi yemuchuchisi mukuru wenyika kwete kuti iyo paramende itonge nhengo iyi mukokeri wenhengo dzemdc team paramende vainocent gonese vanoti vanotsigira bhiri iri sezvo dzimwe nguva vadare muparamende vaitonga mhosva vachitarisa kuti munhu abuda mumba maani nyaya inouya mupfungwa ndeye vaive mumiriri wechimanimani mudare iri varoy bennett ava vakakandwa mujeri mugore ra2005 vachipomerwa mhosva yekurova vaive gurukota rezvemitemo panguvayo vapatrick chinamasa ngatinzwei hurukuro yataita navagonese pamusoro penyaya iyi
bhiri tangori zvavo kuti rakagaza hasati tariona richange richiziva kuti kana rauya kudare reparamende ratogazetwa kudai izvi ratova bhiri rinofanirwa kuongororwa neportfolio committee yakarangana nezvemitemo yejustice legal reparamende anaffairs toongorora kuti mitemo yacho yese inokwana kuita zana nemakumi mashanu inenge yakamira sei itarisa zvakare mutemo wamuri kutaura sekunzwisisa kwandaita zvinenge zvichireva kuti pamwe dare harikwanisi kuranga asi panenge paine masimba ekuti munhu achitora mutemo anokwanisa kuendeswa kwaprosecutor general vanokwanisa kuzonenesa kumatare edzimhosva nekuti mutsauko wanga uripo ndewekuti dare reparamende ranga itori nemasimba ekuendesa munhu mujeri saka tange tichizozongororawo nekuti nedzimwe dzenguva dare reparamende ringagona kutongera munhu rakanangana nezvamatongerwo enyika zvinova zvinogona kukanganisika saka pane dzimwe dzenguva zvinogona kubatsira izvozvo kuti masimba aya ngaapuwe kumatare edzimhosva
totarisawo nguva iri kuuya mutemo iyoyo yawarikuda kunzi unge uchiwandudzwa inguva yekuti nhengo dzakawanda muparamende ndedzebato rezanu-PF imi vanopikisa muri vashoma mungaona here bhiri rapinda muparamende richinge richizopasiswa
zvinowandoitika ndezvekuti kana bhiri richigazeswa nehurumende zvinotoreva kuti bato riri kutonga ndo rinenge richitsigira mutemo iwoyo Kapa mpana pae zozo, mungo chingi gulwe jito bakubati inoyo. Asi isu suwe kila dari, kuhende chari cha unyaya sinyaya, kuna kuti mutie monona kila nika, ilika na utikwezi. Kana siti kwa watu mutie maona kila nika, kwa ame wa rimpara mingi anumiria zidesu hali, so kwa nsaguri ramba. Asi zine zingu wache wikari ramba ya sisi kili wa shoma, ilio kuna harugu zibudia ni kutu ya mwani wakati wa ande. Asi kututunga kwebili ni weneza kindi kata wa isusu, wanwani ndi wakati hali sana chukona, ukazio zini kino ndi rapi,
Avanga vari mukokeri wenhengo dzeMDCT muparamende vaInnocent Gonese vari parunare muHarare neStudio 7.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pa909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika muBurundi nasi.
United Nations Security Council yashoropodza kurwiswa kuri kuitwa mumatunhu maviri ekumaodza nyemba kweSouth Sudan pamwe nekutyorwa kwechibvumirano cherunyararo pakati pehurumende nechikwata chiri kurwisa munyika iyi. Mugwaro rakaburitswa nezuro Security Council inoti kurwiswa kwakaitwa nemauto muUnity State kwakonzera kuti vanhu vanodarika zana nezviuru vatize misha yavo. Security Council yakashorawo chikwata chiri kurwisa munyika iyi icho chakarwisa guta reMalakau mudunhu reUpper Nile State.
Varwisi verudzi rwechishiite vari murwendo vakananga kuguta remuIraq reRamadi. Izvi zvinotevera mashoko emutungamiri wehurumende yemuIraq vaHaida al-Abadi vakumbira rubatsiro zvichitevera kukunda kweIslamic State. Rubatsiro urwu runogona kuwedzera masimba emauto ayo ari kuedza kuda kutora guta guru redunhu reAnbar. Chikwata ichi chakabatana nemauto ehurumende mwedzi wapera mukutora guta reTikrit iro rainge ratorwa neIslamic State.
Munyaya dzezveutano nasi tiri kutarisa chirongwa chiri kuitwa nesangano reOperation of Hope chekubatsira vana vakazvarwa vakaremara miromo avo vari kurapwa pachena kuHarare Hospital. Chirongwa ichi chakatanga nemusi wemuvhuro svondo rapera uye chichapera nechitatu svondo rino. Mumwe mubatsiri wechirongwa ichi muHarare Muzvare Martha Pamire vanoti pari zvino vane vanhu vanosvika 40 nevasere vabatsirwa pasi pechirongwa ichi. Vamwe amai vane mwana wavo akavhiwa pachena pasi pechirongwa ichi ndiamai Natalie Nyangoni avanoti vari kufara zvikuru nerubatsiro rwavakawana urwo. Amai Nyangoni vanokurudzira vamwe vana amai vane vana vane dambudziko iri kuti vatsvage rubatsiro kuchipatara ichi nechimbi chimbi. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura naamai Nyangoni kuti tinzwe zvaitika.
Imi makaziya sei kuti mwana ane dambudziko re-cleft palate? Musati makwanisa kugadzirisirwa mwana, chii chainyanyonetsa pamwana?
Munongo inini anti-cleft lip.
Pari zvino matsanangurirwa here kuti mwana achazenge achibuda muchipatara rini uyezve zvinenge zvagadzirika sei?
Pari zvino ndatsanangurwa wangu asi vari kuti vazvimbotore kana mazuva avo akatiwa ndini kuti zvinhu zvinongori izi ende tiri kunzwa kufara zvikuru nezvaizvozvo. Sechingoti dai vangoramba vachingodaro makore nemakore nekuti zvinhu zvachona zvakadai zvinhu zviri kutonetsa seZimbabwe inetenge yatova hamene kuti ndisika problemu here kana kuti ndisi chikafu chatinenge tichidya tiine nhumbu handichanyatsonzwisisi asi tiri kungonzwa kufara ndivataitwa neOperation of Hope. Tiringoti isusu dai mari varamba vachingodaro kuti varambe vachiuya pavanombouya vari 20 gore rinai tioda kuti vavai vari 40 kuitira kuti vagonyatsokuona tese muno muZimbabwe.
Imi munogara kupi?
parizi ndogara kushitungwiza asi inini chaiko kwandakabva kuchivhu ndanzwa zveoperation of hope zvinongova zvinhu zvekuti vanhu vari kungotiitira zvakanaka nekuti munhu vainhu vaitoprovhaidha kungoo kumashelters achona kuna vanhu vanenge vari kure chikafu tichikungopiwa aiwa tichikungoitirwa zvakangonaka
mwana asati aitwa operation vamwe vanogara munharaunda yenyu vaitii pamusoro pemwana
vaitaura zvavanoda munoziva kuti unoti uchisvika pavanhu ka vanhu vanotarisa mwana wako ezishi kuti tipi munhu anorwara kana kuti munhu anoita sei nekuti vazhinji vaiona chitori chirema chisina kana heupu pakurarama kwemunhu asi pari zvinhu izvi ndinofungawo kuti pavachamuona mwana iye vachatongoona kuti munhu akatongofanana naivo vanhu vachona iva
imi mungapewo kurudziro ipi kune vamwewo vabereki vangange vane dambudziko irori revana vane cleft palate kana cleft lip
ndinotongovakurudzira kuti vasikana hapana kana chakamboitwa ipapo kuti mwana wako anga akatsemuka muromo nekuti zvinhu zvinotongogadzira ende zvinhu zvinotongoitika izi sezvi zvatangoitirwa izvi zvine operation ofopa kana uina wako asina kuitwawo dhisiye unodzokonaye nhingi next ye nekuti vanenge vachidzoka munamii saka ndikungotiwo inini zvinhu zvinongodo kuti zvinhu zvinongoitwo ndi munhu angofarawo kungoti hazvina kuipa kungotizvakamwaandezvinge zviripo
muri ikoko kuchipatara manyatsopihwa dzidziso here kuti mwana anozobatwa sei achinge abuda muchipatara
ye zvimwe zvisina havasati vanyatsotitaurira havo asi sofa tiri kutopa vana vedu chikafu vari kutodya
vasati vaoparetwa aidya sei mwana
munguva wetu ukamupa chikafu aigona kungochaigona kubuda nemunhu vanhu akatsemuka anga asina nyatsodyi zvakanaka but for now ndiri kuona kuti panozere nechirichi izindo hakangoaritanaka
avo vanga vari amai Natalie Nyangoni vane mwana wavo akabatsirwa nesangano reOperation of Hope vanga vachitaura vari kuHarare Central Hospital naMavelous Mhlanganyawe weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Chirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mhirizhonga inonzi yakaitika kuvulawayo pakati penhengo dzebato reMDCT.
Kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yashika nguwe ya tunaverenga tsamba mbosha dzenyu, ma text message nema WhatsApp amuno titumira. Muno kwaniso kushandisa Facebook page yedu inoti VOA Shona. Tinodzokorera zvakare Facebook yedu VOA Shona. Udzai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook yedu.
Tuverenga tsamba yekutanga yabva kuna Aloisa Chivaraidze uyo anoti munogona basa vakomana. Ndifarisirewo Dominic Nyikadzino, Mai Melissa nevamwe vose vanondiziva kuUMP. Ndini Luwe.
Mumwe anoti tinotenda vadikani nebasa ramuri kutiitira, ndini wenyu Dakarai Mahanyana.
Mumwe anotiwo makadii varume, aiwa timu pakutaura chokwadi mava kuseri kumberi. Mava kumberi ndoti seviri
rebhasikoro.
Mava kuseri kumberi seviri rebhasikoro. Hameno kutitorowa kutichi. Achitiwo ndikwasirei baba vangu sabhuku naamai vacho nevasikana ava Sandra naMoila naKeti. Ndingafara mukaverenga tsamba yangu. Ndini Samuel Kasengezi kuMondoro.
Muri sei jonga and blessing and ndinoti pamberi nebasa renyu rekutizivisa zviri kuitika muZimbabwe. Ndikwazisireiwo mudzimai wangu anonzi Sekai Mangwayana pamwe nevana vangu vanoti Talent, Tatenda natinotenda. Ndine Epson Madochi kuSouth Africa.
Mumwe anotiwo mutero unidze anyora achitiwo varume ndinoti makadiko nebasa mutikwazisirewo muri yose yekwaunidze kwagutu kwabhasera. Makaverenga yangu tsamba, aiwa ndingafari, ndofunga afara zvake muteereri.
Ndizvozvo regai tifadze mumwe muteereri ari kuti muri sei vakomana pamberi nebasa zvinosiririsa kunzwa kuti zimu yakasununguka asi vanhu vachishayikwa. Smith aiwe nani chose ngatimbochinjawo hurumende timboisa People's President. Ndini Kudzi Masaya ndiri ku Cape Town hangu ndifunga ku South Africa uko.
Mumwe anotiwo tinokutendai nekuti panhau dzechokwadi rambai makadaro tinoti vaudzei zvimwe vangasvinure maZimbabweans. Ndikwadzirewo mai nababa vangu vekwa Mugwagwa pamwe nevandakadzidza navo pangombeya Ngombe Yarara Secondary kubuhera kwa Murambinda nemasupporters ose eManchester United pasi rose. Ndatenda ndini Tawanda Mugwagwa ndiri muHarare. Thank you.
Makasimba here vakomana nevamwe vose veStudio 7. Ini ndinoitwa Mukoma Felix. Ndikwazirewo mai vangu vari kuMozambique. Ndiri kuno kuChavanga Saga BE. Ndatenda.
Mumwanotiwo Blessing Najonga muri sei basa munogona chose kotorarama sei zvazvakaoma kudai. Ndifarisirewo baba vangu vajongwe vazukuru vangu vanoti Nomsa Zhou Poshia Zhou na Tendai Zhou kusavhara. Ndisingakanganwe chibaya moyo changu kusavhara ikoko. Ndini Taurai Ncube kusimchembo.
Aiwa vateereri, nguva yedu ndo yaita shanje vadikani. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchinyora uye kutishanyira paFacebook page yedu VOA Shona. Mubva matifarira, tinotenda.
Aiwa kwazisana yamanisha Mwari pano paStudio 7. Email yedu studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare
001-202-465-0318. Mai, to be candy, to come, Mai, Minamato, you yose Musati Gangane, to be Manangu, to be candy, to come, Kangano, my Nara, Ba, 9 months, if I can be Ba, Kudumba, Zizepta, Ba, Yangweni Kanzinda, Ba, Maivano Zira, Ba, Wangwana, Daro, and Dishovira. Usati watenga sadza vaikupa mukaka wavo uyamwe izvezvi mhosva upare kuchema havatane sakani vakandida ndidzati ndavada sando dzavo rekandi vape bai miyai nditende maiyo mai vasirivo ndingadai ndisimo mudariyo toki pazvinenge zvanaka usati kanganwe. Mai, to be candy, to come, Mai, Minamato, you yose Musati Gangane, to be Manangu.
Nako kambo mai kubva kuna Toki Vibes. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Mhirizhonga inoitika pakati penhengo dzeMDCT muBulawayo mukupera kwesvondo.
Sarudzo yeby-election kuWedza North inoitwa muNyararo, asi vanhu vanonzi vaivhoteswa vari muzvikwata.
Vakawanda votambira nemufaro kuwandudzwa kwemasimba eparamende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine suzvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murari zvakanaka vateereri. Ndokusiyai na ndimi yake Makalielie naJonga munhau dzechirongo.